vakamiswa basa ava vaishanda mumigodhi yegoridhe inoti Camel Motor down nerengo. Vati vakamanikidzwa kuenda kunozorora kwenguva isina kutaurwa nekuda kwekuti makambani ainge asina mari yekuamerica yekutenga zvekushandisa kunze kwenyika. Sachigaro wekomiti inomirira vashandi vaPrince Mpala vati vashandi vakamanikidzwa kuenda kuzororo zvichinzi kambani haichisina mari sezvo bhanga guru renyika riri kutadza kuvapa mari dzavo. VaMpala vati vakuru vekambani vati havasi kuwirirana pamari yavari kupiwa kubva mugore ra2016.
Kambani iri kuti hatigoni kuramba tichikundia nemaoperations nemamiri akadati akamira zvinhu mukambani mari just because ya sei government in particular in the Reserve Bank of Zimbabwe ino owa ma US dollars kuti kambani yedu iri but chiowa chi chiowa manje ma US dollars andidika vashandi vari kubva vazvosafa pakunzino hatigoni kuendera mberi chakubhadhara ipei dzenyu just because tine nguva yakareba pa2016 zvika parizvino tisingapiwo chi forex. Saka nyaya iripo manje kutoti mamiri akaita situation iripo ndekuti kambani iri kuti tambomisa maoperations like vana Downy Mine Camel Motor Mine nekurengo.
Vachitaura nhasi mushure memusangano nevakuru vakuru vekambani mukadoma vaMpala vati havasi kuwirirana nevakuru vekambani avo vari kuda kupa vashandi mari inoita madhora $50 pasvondo kuti vashandise vakamirira nhaurirano dziri pakati pehurumende nekambani iyi kuti vapiwe mari yekuamerica yavari kuda. VaMpala vati pamusoro pemari iyi kambani iyi ichapa mushandi wega wega upfu makirogiramu 10 chigiri makirogiramu 2 mafuta yamarita 2 sipo yekugezesa nekuachisa imwe chete munyu nemasamba izvo vati zvishoma.
Kambani yakaisa $25 not in the agreement yedu hatina kugara muworks council navo vakangoti tokupai $25 mari yacho inenge yakasangana bond note neforex uyezvi tikupai grocery racho ndo ratisati taona kuti rakamira sei but varova kuti vanokwanisa kubuda zvinenge upfu 10 kg 2 liters mafuta 2 kg sugar 2 kg rice 1 barrel sipo ne 1 kg yesodi nemasamba amene kuti munhu anorarama here upedza mwedzi ari nefamily.
Mumwe mushandi akamiswa basa vati Tyson Mwale vati chokwadi kuti vakavimbiswa zvekudya asi vanoti hazvikwani. VaMwale vati vanoda mari yekubhadhara mapurisi kubhadhara pekugara pamwe nemari yechikoro. VaMwale vati pane kuti kambani ivape zvekudya inofanira kuvapa mari dzemihoro vozvitengera zvinhu zvavanoda.
Tine mapurisi ada kubhadharwa, tine maschool fees yevana vada kubhadharwa, tine marinsi ada kubhadharwa, tina kana anything chekutotangira papi. So fa takapedza kubhadharwa muna August and vashandi vakazviramba kuti isusu hatina kukumbira magrocery. Magrocery yenyaya ndeye bachura and bachura atombopedzi mwedzi negrocery ramatirongera kuda kutipa tisina kuwirirana kuti muda tipa grocery. Inini tipei salari yedu tiite zvatoda kuita nemasalaries yedu semari yatakashandira kare.
VaMwale vati hapana matsamba avakapiwa ekuvamisa basa asi vakamanikidzwa kuti vanozorora.
Tina kuhwa kana any tsamba yekumiswa basa tangonzi forced leave endai kuma forced leave. Vashandi vakamboramba kuti hatifani kuenda kuleave ndisiri unplanned leave ndofanira kuronga kana ida kuenda kuleave but takatonzi forced endai.
Mudzimai wemumwe mushandi akamiswa basa amai Chenai Katsokoto vati zvinhu zvakaoma zvekuti havachisina chekupa vana kuti vadye.
Zvinhu zvakaoma muZimbabwe komana sezvozvizvi hakuna kana chiri kuuya, hatisina kana chekudya mudzimba, sovana kufa nenzara, tiri kuswerera tichuku isina kana mukaka, chero masamba achona hatisisina. Apa zviri kunzi tichakupai magrosari tichakupai $25 apa hakana kana $25 achona iri kuuya izvezvi, zvinhu zvakaoma.
Amai Katsokoto vati dai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapindira panyaya iyi.
Saka tatochemawo nazvo, dai president vapindirawo panyaya iyoyi, zvinhu zvakationomera.
Mukuru weRio Zim vaBekinko Singomo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti havana zvekutaura kunze kwezviri mugwaro ravakazivisa kuti vakavhara migodhi mitatu. Kambani iyi ine vashandi zviuru zviviri nemazana matanhatu. Mwedzi wapera, sachigaro webhodhi reRio Zim vaLovemochota vakanyorera gavhuna webhangi guru renyika vaJohn Mangunja vachikumbirisa kuti bhanga iri rivape mari yekunze kuitira kuti vakwanise kushanda zvakanaka. Vachota vakati kambani yavo iri kupiwa marishoma zvikuru nebhangi guru renyika kunyange hazvo goridhe yairi kutengesa richiunza mari yakawanda yekunze. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamangunja panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 mukadoma, ndini Arthur Chigoriwa.